Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 29, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoona sekuti pamapriorities ese aripo ezvinezvi dai nyaya yeenergy iriyo yaiswa pamusoro, because inobata kuhealth, inobata kueducation, zvaakuvhiringidza mararamiro ari kuita vanhu.
Mumabhizimusi mave nekugedageda kwemeno nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi.
Mashopiwa ya njei chukwadi asima miria zaita kwa chini kusuma dikiti woja asubu kwa hita kugadirika kambu kikoredi ya changaru.
Guru kotarushe mkati menyika ya South Africa Valion Shreba vanowezira nerimwe gore upenyuwe magwaro ya Zimbabwe exemption permit. Zimseki inoti zvakabuda mubvunzo dze grade 7 zvave kukwanisa kuonekwa nevadzidzi kutanga nhasi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo vemabhizimusi neveruzhinji vari kuchema-chema kuti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika kwave kukanganisa upfumi nemararamiro avo, gurukotaro zvemari vamutuli Ncube vanoti kunyanga hazvo vachitarisira kuti uwandu hwemagetsi huchakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana gore rinouya, kushomeka kwemagetsi kucharamba kuripo kusvika muna 2030. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura bhajeti regore rinouya nezuro, vaNcube vakabvuma kuti nyika ine dambudziko remagetsi, izvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Muzvina bhizimisi uye vakambo vemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati kubvuma kwavaNcube kuti pane dambudziko, asi pasina matanho akajeka ekugadzirisa dambudziko iri hazvibatsiri.
Mamejazi akataugwa na minista ekuti vanozvionawo kuti magetsi anodiwa.
Mamwe matano akataurwa navaNcube anosanganisira kukurudzira makambani kuti avake zvigayo zvavo zvemagetsi, uye vakati makambani anoita izvi haabhadhare mutero pamishina yekuita izvi yaanotenga. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vatapiwa marimo vaudza Studio 7 kuti iri danho rakanaka, kunyange hazvo vaitarisira kuti paitwe zvakawanda kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi.
Izvi zvichawanikwa zvichachengetedza mari dzakawanda idzo dzichave dzichazoiswa kumaprojects emagetsi. Rinofunga kuti ndicho chinhu chakakosha chichanyanyo kubatsiridza kuvandudzika kushayikwa kwemagetsi munyika.
Vaendera mberi vachiti vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rinogona kupera nekukasika kana mvura ikanaya yakawanda, sezvo nyika ichiwanawo magetsi kubva kumvura. Gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo vakaziisa paramende svondo rapfuura kuti gwenya repakariba South iro rinogaya 1050 megawatts kana richishanda zvakanaka riri kugaya 100 megawatts chete pazuva nekuda kwekushomeka kwemvura. Vakatiwo zviteshi zvemagetsi paWange 7 neWange 8 zviri kuburitsa 640 megawatts chete pazuva. Vakati izvi zvave kuita kuti nzvimbo zhinji munyika dziwane magetsi kwemaawa mashoma kana kutoshaya magetsi zuva rese, sezvo nyika ichida 2000 megawatts kana kudarika pazuva nengo inoshanda nesangano re Wedza Residence Development Trust va George Makoni vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti hurumende ikoshese nyaya dzemagetsi pabudget ra 2025 nekuti zviri pachena kuti ZESA iri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Ndinoona sekutoti pamapriorities ese aripo izvinizvi dai nyaya yeenergy iriyo yaiswa pamusoro because inobata kuhealth, inobata kueducation zvakuvhiringidza mararamiro ari kuita vanhu.
Sangano rinomirira mabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce svondo rapfuura rakati rinotyira kuti imwe kambani yekuchina yakagadzirisa zviteshe zvemagetsi pawange 7 newange 8 inogona kudzima magwenya aya sezvo ZESA iri kutadza kubhadhara chikwereti chainayo kukambani iyi. ZESA inonzi ine chikwereti chemadhora ekuamerica mabhiriyoni maviri kukambani iyi nemamwe icho yave kutadza kubhadhara. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZESA asi mumwe mukuru mukambani iyi akataura akamirira mukuru weZESA vaSidney Gata vaEliab Chikwenere vakaudza paramende nguva pfupi yapfuura kuti ZESA yave kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo nekuti iri kuwana mari shoma. Vakati ZESA iri kuwana $55 million mwedzi wega wega iyo ichifanira kubhadhara chikwereti $36 million pamwe nekuzosara nemari yekushandisa. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi zvemari vamasimba John Manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kuita kuti ZESA itadze kuita basa rayo nemazvo.
Pedzisira tamudambudziko rekuti tikuramba chingopinda muzvikwereti nokuti vanhu vatakapa zvinhu zvedu kuti vatungamire mapublic sector enterprise vana ZESA nemamwe mastate agencies havagoni kuita basa ravo nokuti havana management ethic iri clear. Tichangoramba tiri nyika ichangoramba ichitsvaga zvikwereti tichinyura muzvikwereti nokuti tutungamirwa nenyanya zvisingagoni kusenzesa.
Nyanzvi dzinotiwo dambudziko remagetsi rakura munyika nekuti pave nenguva pasina kuvakwa magwenya matsva emagetsi uye mazhinji acho aripo asakara. Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumarasha kuwange nemumvura kubva kukariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gorokotaro zvemukati menyika yeSouth Africa vaLeon Schreiber vanonzi vawedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit aya anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kushanda nekugara munyika iyi zviri pamutemo kusvika musi wa28 mbudzi 2025. Magwaro aya aifanirwa kuguma kushanda zviri pamutemo nhasi izvo zvaizosiya zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzviuruzana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zviri pamagwaro aya zvave kugara zviri kunze kwemutemo munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exemption Permits Coordinating Committee vaEdward Muchatuta.
Mashopiro anjeechokwadi asi mamiri azvaita kwatiri isusu mazvichiti hodha hazvisi kukwanisa kugadzirisa dambudziko redu yatanaro. Patsamba yanyorwa iri kutaura kuti ZTP permit yedu sezvange iri kare ichiri kushanda kusvika kupera kwaNovhemba sezvange iri kare, asi panguva pfupi yapfuura tanga tichinzi tishandise masiriti ekuratidza kuti hatara waiver kuti tikwanise kupfuura pamabhodha kana kushandisa kumabhengi nekwatinotora zvitupa zvemalicensi kuSouth Africa. Asi minista ataura kuti pemiti yatatira yekudhara yakakwana iri yega. Izvozvi nevanhu vakatora mari yavo vakanaapplya mawaiver iwayo vakabva izvozvo vakanaapplya magenal work visa vakarudza mari yavo vamwe vakatotengesa midziyo kuti vaite application iyoyo. Asi ezihedzi minista ndo paanotaura kuti no iyo pemiti yedu yekudhara inosenza, uye iye minista patamba yake akutaura kuti achida kuenda kuvanhu kuti anonzwa kuti oita sei. Saka zvaakureva kuti zvese izvi zvatakaita pasina, uye iye haasi kuziva kuti remangwana riri rakamira sei. Saka izvi zvaakuomera maZTP holders ane vana ari kuenda kuchikoro.
Asika vaShireba vari kutaura kuti uyu mukana wekuti vanenge vachikwanisa kugadzirisa mapepa avo kuti ugaro hwavo hunake muSouth Africa mukana wawedzerwa kuti munge muchigadzirisa izvo. Pane chakasiyana here apa?
Hapana mukana waatipa kana iye ari kutaudi aroda kuya kuvanhu azochibvunza isusu maZTP aite iye vari kuti consult nezuro unoi tine vanhu vakaenda kuDurban kubve pete kuDurban vakasvika kuenda kuapply mawaivers vakasvika kuchidza mawaivers tavhara vanhu vacha apply mawaivers muchadiwa kuti muapply mawaivers saka vanhu havasi kuziva kuti voitei even nevana vari kuzvikoro tikutoshaiteitei navo
saka imi matanho apa hama akutora
nhasi tachitaurei nemalawyers ikuhere Institutement Foundation saka ati achatipa mukana wekuti tiite musangano navo kuti vatiudzewo kuti isusu tichienda mberi tichaita sei nekuti ivo vanotaura kuti vada kuita consultation kuya matiri kuzotibvunza tati toda kuzoti tikurukuro nemalawyer kuti kana vauya tichataura navo tichitukudii
vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exemption Permits Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vari parunhare kuhwange neStudio 7. Masangano evashandi akaita seZimbabwe Congress of Trade Unions neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ari kushora zvikuru gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube nekwaanoti kuomesera vashandi nemitero yakawanda uye kupa mapazi akakosha mari shoma pane anga achitarisira. Vachitaura nevatori venhau pavakapedza kutura urongwa hwemari hwegore rinouya kana kuti budget proposal, vaNcube vakatenda kuti hurumende iri kutatarika kuwana mari dzemitero kuti dziiswe mubudget. Vakati semuenzaniso mapazi ehurumende akakumba mari inosvika mabhiriyoni mazana manomwe kana kuti 700 billion zig, asi ivo vakavapa mari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi masere nezvitatu kana kuti 283 billion. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano repTUZ Dr. Takawafira Joe.
Budget rakapewa navamutuli Ncube nezuro harigutsi mukombe. Tinoona ari marwadzo kuvarombo nokuti rinoda kuti pave namatex akawanda anoshungurudza varombo, asi risingabati vatingati maelite politicians namakartels avo.
Ko sei muchidaro Dr. Joe?
Tinofanira kuongorora budget iri tichitarisa zvibvumirano zvomuAfrica kuti tione kuti rakakodzera sei. Chibvumirano cheeducation chemudhaka che2002 chinotaura kuti budget rinopiwa kueducation rinofanira kunge richipfuura 20% of the total budget yenyika.
Vamutuli vakapa baziri mari yakawanda zvakadii Dr. Shaw?
Vamutuli Ncube vakapa 14.4%, tinoona kuti vakatadza apa. Chibvumirano cheAbuja declaration chinotaura kuti health inofanira kunge ichipiwa 15% of the total budget, asi vamutuli Ncube vakapa 8.8%, vakatadza zvekare.
Ko panyaya dzekurima idzi?
Maputo declaration inotaura kuti zvikamu zvebudget zvinopiwa kuagriculture zvinofanira kunge zvipfuura 10% of the total budget. Vamutuli vakatadza nokuti vavo rakapa 7%. Tinofanira zvekutarisa kuti mapercentage aya emari inoita 322.6 billion zig, inova mari yakareruka somusha watamwa inorohwa neinflation kana napungwe nokukurumidza. Saka mari hapana zviripo makumbenyo.
Ko tichitarisa panyaya dzemihoro yevarairidzi pane chinobuda here apa?
Varairidzi pari zvino mari yavo yakatsvaguni somutakura, masalari avo haagutsi mukombe pari zvino, vasati vatotambira mari yavo yomuna November because hurumende haina kuisa mari kunana Reserve Bank kuti Reserve Bank inge ichipa mabank kuti varairidzi vazonge vachitambira mari. Saka hationi pane mari dzinovandudza mari dzinenge dzizotambirwa navarairidzi.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti zvakabuda mubvunzo dzeGrade 7 dzegore rino zvave kukwanisa kuonekwa nevadzidzi kutanga nhasi. Sachigaro weboard reZIMSEC muzvinafundo mapfumo vazivisa kuti vanhu vave kukwanisa kuona zvakabuda padandemutande kana kuti portal yeZIMSEC. vakuru vezvikoro vanokwanisawo kunotanga kutora zvakabuda musarudzo izvi kutanga nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vateereri, hechinoichi ziviso chakakosha. Chave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuwa ose. Kana mchina kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Show na. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zina divira zakarere kera. Nengo zembata nizgoe masangana nurira kudzuro dzemadzimai munyika The Women's Coalition of Zimbabwe dzafora muHarare nhasi nechinangwa chekukurudzira vanhu kuti vazive nekunzwisisa nezvedambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai. Izvi zviri kuuya apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganyauye weStudio 7 abata mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Muchanyara Mukamuri.
Kufora kwataita nhasi samadzimai ari pasi pesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe kwanga kuri kuratidzira nyaya dzemhirizhonga dzatinoshuvira kuti dzipere munyika yeZimbabwe nepasi rose. Zuva ranhasi Women's Coalition of Zimbabwe nemasangano echidzimai anoshanda ari pasi paro anga akabatana achifora kubva pamaofices kuenda kuBelgravia kwatano addresswa nomukuru weWomen's Coalition of Zimbabwe.
Donzvo renyu ranga riri rei pakufora kwamanga muri kuita uku?
Tanga tiri kumacha tichimba kuti mhirizhonga kwete, regai dzive shiri, tichishuvirawo zvakare kuti enough is enough, hatidi munyika mune violence, tinoda munyika musina mhirizhonga. Tinoshuvira kuti madzimai apiwe kodzero dzavo uye kuti mudzimai mukati memba aremekedzwe arege kumhirizhongwa. Tanga tachiita izvi tiri pasi peWomen's Coalition of Zimbabwe uyewo tiri masangano angachititsigira atanga tinawo.
Muri kushanda here nehurumende kana kuti muri kuwana rutsigiro rwehurumende rwakakwana here?
Women's Coalition of Zimbabwe sesangano ramadzimai riri muZimbabwe rinotoshanda nehurumende richitsigigwa nehurumende. Tinoshanda nemaministry eWomen Affairs, Community Small and Medium Enterprises Development uyewo tinoshanda neministry dze Justice dzvanogadzira mitemo. Tinoshandawo nemamwe masangano akaita seZimbabwe Gender Commission. Tinoshandawo kunyangwe namasangano evanhukadzi pasi rose, AUN Women. Tinoshanda namaministri kunyangwe neParliamentary Caucus on Women's Affairs tinoshanda zvenayo. Izvi zvose tinoitira kuti titi batane ikoko, batane ikoko kuti mhirizhonga dzigopera, nokuti organization imwe kana kuti hurumende yoga haigoni kupedza dambudziko iri, asi tikaisa musoro pamwe chete kugadzira zvingaita kurerutsa dambudziko ndo zvinoita kuti basa ripere. Saka Women's Coalition of Zimbabwe inoshanda namasangano ese anoda runyararo. Chikuru tinokurudzira runyararo pazvose.
Avanga vari munyori mukuru musangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Muchanyara Mukamuri, vachitaura naMarvelous Musanganyauye weStudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemumusha weMagusu mudunhu reBulambuli muUganda vari kuchema vanhu vakafa mushure mekufushirwa nevhu rakaondomoka kubva mumakomo mushure memafushamo emvura. Vanhu 15 vakafa uye vamwe vanoda kusvika zana havasati vawanikwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yagara ichidzokorora kujekesa kwayo kuti haisi kuzofa yakatsigira kumiswa kwekurwisana kuri pakati peIsrael neHamas kusina kuregererwa kwenhapwa dziri mumaoko eHamas. Mumiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Wood vakati zvinhu zviviri izvi hazvigoni kupatsanurwa sezvo zvakapindana. Vaudzi vakati kuchine zvizvarwa zveAmerica zvinomwe zviri mumaoko eHamas vachiti havanga vakanganwe. Vakati bandiko ravo vacharamba vachitevera nyaya dzekutaudzana dzinounza runyararo kugadzikana nerusununguko kuzvizvarwa zvepalestine zviri muGaza. Vaud vakati America pamwe chete nevamwe vainodyidzana navo mudunhu iri vashanda zvakasimba kuti izvi zvibudirire. Asi vakati havasati vasvika ikoko vachibvunza kuti nekuda kwei. Vaudzi vakati izvi zviri kutadziswa nekuda kwekuti Hamas iri kuramba zvibvumirano zvakawanda. Ambassador Wood vakatsinhira vachiti haisi Israel iri kutadzisa kubudirira kwechibvumirano chekuunza runyararo asi kuti iHamas. Israel yakagadzirira kuita chibvumirano chekumbomira kurwisana chinochinjanwa nekuregererwa kwevashoma vari muhunapwa. Kubva ipapo panozosimbiswa kuunza kudzimba vose zvavo vari muhunapwa. Chisungo chose cheUnited Nations Security Council chinofanirwa kushoropodza kurwisa kwechitororo kwakaitwa neHamas musi wa7 Gumiguru, vakadaro Ambassador Wood. Vakati hazvitsananguriki kuti mwedzi inodarika 13 kubva zuva iroro dzimwe nhengo dzeSecurity Council dziri kutadza kuona pane dambudziko zvekuti dzinoramba kutambira kuti Hamas ndo yakakonzera kusavirirana uku. Vakati iHamas yakaisa mamiriyoni evanhuwo zvavo vemupalestine munjodzi uye kuisa dunhu rose pedyo nehondo huru. America icharamba ichirwisa kuti pawaniswe rubatsiro muGaza yose, izvo zvinoda matanho nekukasika kuitira kuvandudza mamiriro ezvinhu. Ambassador Wood vakatsinhira vachiti America yakatora danho rakajeka kwazvo kubva zvatanga hondo rinovere kuti Israel yaive nekodzero yekuzvidzivirira zvichitevera kupondwa kwakaipisisa kwemajudha kubva zvaitika Holocaust. Panguva imwe cheteyo America yaita zvakawanda kudarika chero zvayo nyika kusimudzira mamiriro eupenyu hwevanhu muGaza. Vaudhu vakati zvakakosha kuti papedzwe hondo iyi nenzira inoendesa mberi kugarisana mushure mehondo zvinozopa utongo hwakanaka kugadzikana nekuvakwa patsva kweGaza nekudzosa chiremera chevanhuwo zvavo vakabatanidzirwa muhondo yavakanga vasingadi iyi. Vakati ngapashandwe kuunza nzira dzinopedza zvachose kushupika neurombo kuvanhu vakawanda vakashungurudzwa neHamas kubva musi wa7 Gumiguru. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kupisa mazuva ano. Ayo akabva kukunda zvakare makwikwi 2024 Dancehall Cup Clash. Madzimai iCandy rekuberekwa vachinzi Tadiwa Hlupo. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mazhinji tikati vashamisa kutoti ndikangomuka vanhu vakutomwa ndikona madzimai awina chapulaiki zvakati shamisa vanhu vazhinji hari nhaye kuti ndimwari ndimwari madzimai iCandy kunzi akabreka rekodi right aisinyaye kunye penhaye yekuti vakabreka rekodi nekutiva Queen of the Dancehall.
Saka zvemango maizvi makatanga rini izvi?
Tanga ndiri mudiki. Bati muchangwa pina mustudio chemuchaimo ndakatanga kupinda 2017. Muchangwa pina mustudio.
Ndoita sendinokudzorai kumashure mbijana. Madzimai. Muri mupostori hereni?
Zita rekuti madzimai rakabva panhau yekuti inini nditori madzimai. Nditori madzimai ndofinda kumasowe. Chaizvo chaivo ndofinda Johan Masowe echishanu. Ndina matisha kumbare kusowe rinonzi Bethel. Kumbare ground number 5 uko.
Saka vekukereke nevehukama vakati chiini chizvitanga izvi?
Ya, vehukama pekutanga zvakatombotanga zvichipanidza kugamuchira kuti sometimes ndeite zvekutotiza pamba kusvatitinireke ndiende kunorekodha. Ndichionotaona chena soda kana kugonotovharwa gedhi otonorora nekidhoo anongodzoka kumba munongoziva simati.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yenyu?
Muchaungo mhanzi dzangu dzokutambirwa zvakanyanyisa nevanhu nekuti maybe vamwe vari kuti ndirambe ndakadaro kwaza ndiimbe zvinhu zvisina basa, ndiimbe zvinyadzi, handiimbe zvinhu zvemadrugs. Timu yangu yandofamba na ndinoti say no to pasina abuse, pasina gender based violence. Andiyo imba zvinhu zvekuti ukacherera zvinovaka, zvinhu zvekuti even stony church mukati.
Mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here?
Ndinongoti chekutanga rambai muchindisimbisawo kuti ndinzi madzimai I can't, ndini pasina imimi handizi inini. So nhau yandinongotaura muvatsigiri vangu nokuti rambai muchindisimbisawo ndigotiwo rambai muchichengetwa naMwari waMwari ngakombere Mwari ngakutungamiriri aramba achiku paiwo shungu nemoyo kuti murambe muchinonwa muchinocherero mhanzi yamadzimai aiken.
Vanoda kukufollowai nekukutsvagai vanokuwanai kupi?
Vanoda kunibata kana kundifollowa at first munonifollowa pane peji rakanzi madzimai queen Facebook or madzimai aiken, TikTok madzimai aiken or madzimai queen, YouTube madzimai aiken, Instagram madzimai aiken. Munondowana pa namba dzinoti 0786311019.
Was a Friday chichipa kamwe chete chimborova marimba muzuva rechishanu kudai.
Vaine tindirirombe ndichatopfuma takachema zvakakona. Hosana, hosana lemba mantrai matmai amidza agan leko maleko mati mati choti vaine tindirirombe ndichatopfuma takachema zvakakona. Semombe vakungotuma nekuti Mwari chirozi vakazotuma. Ndaigara ndichingochema vakawanda vaitoitema ipapo zvaitorema soro wangu waigara uchichema. Nekuti Mwari vatochena vatepoti kwandiri vatochita malembozi munhu wese atone yake pepoti olikosifaya iko kumatepoti. Mwari vatochena matepoti kwandiri vatochita malembozi munhu wese pepoti oligosifaya iko vaibaka vaibaka uchitima zvamhanje mhanje nditori chitima Mwari vakuvitarima mazango matema azimingori kupuwa. Hosana, 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 hosana aleluya. Nekuti Mwari vatochena matepoti kwandiri vatochita malepoti munhu wese atone yake pepoti oligosifaya kumatepoti. Atochena matepoti kwandiri vatochita malepoti munhu wese atone yake pepoti oligosifaya iko kumatepoti. Ndirombe ndichatopfuma takachema zvakatopfuma semombe vakungopfuma nekuti Mwari ngirozi vakazotuma. Ndaigara ndichingochema vakawanda vaitoitema ipapo zvaitorema soro wangu waigara uchichema. Mandiri vatochita malepoti munhu wese atone yake pepoti oligosifaya.
Manzwa kambo kanonzi Hosana kubva kumuimbi madzimai aikendi pamwe chete nehurukuro yaita naibva ndisininga westudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya nechishanu asi kwanhasi musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nezvenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi munyika uye matano ari kuvimbiswa nehurumende kugadzirisa dambudziko iri. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Mumabhizimusi mave nekugedha-gedha kwemeno nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yesouth africa rinowedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro ezimbabwe exemption permits. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc.
So we see cut this end of a